kubva kuna Zambezi kusvika kuna Limpopo vemumhuri yecricket vari kudya marasha mushure mekunge chikwata chavo nezuro chakarohwa nemaranzi makumi masere nemaviri nechikwata chepasi pasi cheAfghanistan ndokukundwa 2-0 mumitambo miviri yemat20. Izvi zvauya mushure mekunge maChevrons akarohwa zvekare nechikwata chisina mukurumbira ichi 3-2 mumitambo mishanu yezuva rimwe. Mongorori wemutambo wecricket vashingirirai miti vanoti zvaitwa nechikwata chemaChevrons izvi zvinonyadzisa zvikuru.
Vakomana vecricket vakaita zvinhu zvinosvodesa nekuti kudliwa hatirambi kuti mutambo umwe vanhu vanodliwa asi kudliwa nechikwata cheAfghanistan. Afghanistan ike zvinezvi tikatarisa pamarankings edu takabuda mutop 10 tava vanhu vaakumasure sure zvikuru.
Kukundwa uku kwasiya Zimbabwe yawira pasi muurongwa hwecricket pasi rose sezvo vave pachinzvimbo chegumi nembiri uye pasi pasi mamiriro emaworld rankings ezvikwata gumi nezviviri. Vamiti vanoti izvi hazvisi kuvashamisa sezvo mudzimba havachabvunzwa kuti Zimbabwe yatamba sei asi kuti yadyiwa ngani.
Tusu semasupporters ecricket cricket toyoda zvikuru asi kana kuiona iko zvinoka hatichaoni takutongobvunzwa unzi dedi nevana yadyiwa ngani Zimbabwe cricket nhasi.
Mumwe mutsigiri wechikwata ichi vatonderai muchafara vanoti chikwata ichi chinofanira kupunzwa kuvakwa chikwata chitsva kubva kune vechidiki avo vavanofunga kuti vane shungu dzekubudirira.
Zvaakuitika ndezvekuti vari kungodyiwa vari kungorohwa kunge ngoma seri neseri. Haiwa murayiridzi wacho wati mo ngaaende kana ivo vatambi varipo vazvitadza ngavaedzowo vamwe.
Asi sachigaro weZimbabwe cricket vataungwa mukushani vanoti vane urongwa hwekutsvaga vatambi veZimbabwe vari kutamba mune dzimwe nyika kuti vawedzerwe pachikwata chiripo pari zvino kuti chisimbe. Vamiti vanoti kana zvekudzinga chikwata chese ichi zvaramba panofanira kubviswa vatambi vari kunyanya kutatarika votsiviwa neavo vechidiki vari kuratidza shungu.
Pane basa rekuti vaite chairo chairo. It's either vanodzinga timu yose kana kuti timu iyoyo inoda kubviswa vamwe vanhu. Asi kana vabviswa vamwe vanhu vakuwedzerwa vanoti gunei takawanda chaizvo muno munyika 13 miliyoni.
MaChevrons ayo aingoenda kumaworld cup asina kutamba makundano emunzira yekuendako vave kufanira kurwira mukana wekuenda kumakwikwi aya mushure mekusandurwa kwemitemo neveInternational Cricket Council. Mutemo mutsva wavepo unoti England pamwe nezvikwata zvisere zvinenge zviri pamusoro petafura yemaODI rankings ndizvo zvinobudirira kuenda kumakundano aya zvisina kurwira chinzvimbo chazvo. Zvimwe zvikwata zvinenge zviri pasi muurongwa hwemarankings aya zvinorwira nzvimbo yekuenda kuworld cup nezvikwata zvinobva muICC World League nemuICC World Championships. Mumwe muteveri wemutambo uyu varorenzi muchambadope vanoti mamiriro akaita zvinhu vemuZimbabwe vanofanira kukanganwa zvekuenda kuma2019 World Cup.
World Cup yecricket haangatimbokanganwa zvisiri zvedu nematambiro avari kuita. Tikangokanganwa toziva kuti hatichakwalifai, hatichakwalifai nepatiri pacho paranking hatichakutopinda. Saka tongoti ngatikangane nezvazvo.
Pari zvino maChevrons ananga kuBangladesh uke vachandotamba mitambo mina yemat20 kutanga nemusi wechishanu svondo rino. Vusibanda naBrian Vittori avo vasina kuenda kunotamba neAfghanistan vadaidzwa kunotamba mitambo iyoyi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.